Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 27, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete, zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo, zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu achatanga kukwira.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vawanikwa vaine chirwere ichi kuBite Bridge.
First nemapurisa hatisisina, because it seems ukange uri a victim, you become the accused. Saka ivo vanomhanyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuri kurwara, uri kurwadziwa, you have been attacked.
Madzimai matatu MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, ayo akasungwa zviri pamutemo nezuro, amiswa nhasi mudare rechimbi chimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown, icho vari kurapirwa. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa apo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu 63 mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vari kumbochengetwa kuBite Bridge vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvave kureva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kumateberland South kusvika pari zvino vave gumi. Asi Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa, vanhu vamakumi maviri nevana vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu kusvika pari zvino vasvika zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri, kana kuti 38,352. Vanhu vapora kusvika pari zvino vachiri makumi maviri nevashanu, vari kurwara vari makumi matatu nevana, uye vafa vachiri vana. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakurudzirawo vanhu kuti vasachengete hama kana shamwari dzinenge dzatiza munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika, kana kuchengetawo avo vanenge vapoya pamabhodha vachiti izvi zvine njodzi huru. Vati vanhu vakadai vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Mukuzeya nezvenyaya yekukwira kwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus uhu, tabata chiremba Dr. Brighton Chireka, chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBritain.
Tirikuona kuti namba dzevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus 2019 vakutanga kuti one day. Chiri kunyanya wanza mukatarisa vanhu vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika vachiuya kudzokera kuZimbabwe. Tinozvitambira kuti vanhu vanofanira kudzokera kunyika yavo, ende nyika yavo inofanira kuvatambira. Asi tava nedambudziko rekuti vari kudzoka ava vakudzoka necoronavirus. Saka zvatiri kuona fanike sezvovara nhasi panzi payane 7 makesa aonekwa.
Izvi zvinotiratidza chii semaonero enyu, Dr. Chireka?
Zvinoratidza kuti vari kubva kunzoko vari kukwedza kuti vari kuzadzana mucenter umu, kana kuti vari kubva nacho kwavari kubva ikoko zvinhu zviri kuti netsei asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu avo achatanga kukwira asi chinongo chatinofanira kutenda ndechekuti vanhu ava vari munzvimbo imwe chete saka tiri kukurudzira vanhu kuti vagare vari munzvimbo idzodzi dzavari kunzi vagare nehurumende
Pane dambudziko ripi chaizvo apa vakasateerera kurudziro yehurumende iyi
vakatanga kubva buda imomo vasina kuitwa tested vasina kucleawa zvakanaka zvinoreva kuti tinowanda macases akuenda mumaruwa medu obva atanga kufararira zviri nani kuti tikwanise kuvadzivirira ari panzvimbo idzodzo toda kuti titarisiwo futi vemunzvimbo dzatiri kuchengetera vanhu idzi maquarantine areas aya kuti zvinhu zvakamira sei ikoko nokuti hatidi kuti nzvimbo idzodzo dzive nzvimbo dzinonge dzakukonzera vanhu kuti vabate utachiona saka tinofanira kuti titarise kuti vanhu vari kugara sei vari kuitwa here kuteerera mutemo zvokupane mvura here so havasi kuungana pamwe chete here saka totarisa kuti chii chingaitwe kuti chirwere ichi chisapararire nokuti chikapararira chinopedzisira chaafekta munhu wese ari muquarantine area
Chiremba Dr. Brighton Chireka vachitaura vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuruzana negumi nevapfumbamwe kana kuti 119,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,592 vapora vadarika zviuru makumi mana nemasere kana kuti 48,000 Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 5.5 million. Jones University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 351,000 asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wakwira kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare, Beitbridge neMasvingo. Vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza Zimbabwe asi mumwe chete ari wemuZimbabwe. Madzimai matatu MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa ayo akasungwa zviri pamutemo nezuro amiswa nhasi mudare rechimbi chimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown icho vari kurapirwa Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Madzimai matatu anoti muzvare Johana Mamombe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vamiswa pamberi pemutongi wedare amai Barbara Mateko vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo panguva iyo nyika iri munational lockdown. Vachuchusi vehurumende vaudza mai Mateko kuti vatatu ava vanofanirwa kuomeserwa sezvo vakatyora mutemo nekudaro vanofanirwa kuzviisa kumapurisa katatu pasvondo uye kuti munhu mumwe chete abvisiswe mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS pamunhu. Mutongi wedare amai Mateko vati vachazeya zvasvitswa mudare nematiwi ose vozopa mutongo wavo mangwana. Sangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare richapa mutongo waro mangwana wekuti vatata vobhadhariswa mari semari yechibatiso. Zvichakadaro, hama dzevasungwa vatatu ava dzinoti dziri kurwadzikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa vatatu ava nezuro pasati pasungwa vanhu vakavatocha. Amai Kudzai Chiwanza, vanova amai vamuzvare Mamombe, vaudza Studio 7 kuti zvinovatambudza zvakanyanya kuti mapurisa aya anofanirwa kuchengetedza vanhu ari kuenderera mberi nekushungurudza mwana wavo pachinzvimbo chekuti atsvake nhubu dzakapamba vatatu ava.
Trust nemapurisa hatisisina, because it seems ukange uri a victim, you become the accused. Saka iwo vano mhanyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti uri kurwara, uri kurwadziwa, you've been abducted, everything is like a bad thing that happened to you. Saka it said kuti that's the institution yatinayo tichifunga kuti we get protection from mapurisa.
Amai Chiwanza vatiwo kubvira nezuro pakaziviswa nemapurisa kuti vatata ava vava muusungwa pachipatara pavari kurapwa pava kuchengetedzwa zvakanyanya, izvo zvoita kuti vapiwe mitemo pakuona madzimai matatu aya.
Because nezuro, I think, you know, zvimanese vanga vakuti we no longer allow kuti mupinde anytime mugare like before. Zvavakatanga vachiita first day kutirambidza kuvaona, even to talk to them, ndozvavakuda kuti vakutiita kutuma restrictions itwotwo. Iye zvinezvi vapane ruchengetedzo rwakanyanya kudarika zvakaitika nokuti vava under custody.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vatiwo mhuri yavo iri kutambudzika nekurwadziwa zvakanyanya kuti mapurisa akakoshesa kusunga vatatu ava vachiri kurwara vachisiya kutsvaga vakavapamba pamwe nekuvashungurudza. VaChimbiri vatiwo mwana wavo ari kuchengetedzwa nemapurisa anepfuti.
Ivana ndo vane mhosva nokuti vatova pavasainisa mapepa ekuti ivo vari kuratidzwa kunzi imi makapara mhosva, makaita zvasingatenderwe, makademonstrata. Nyaya yose yekutaura nezvekuti vana vakabhinywa, vana vakarohwa, vakagubiwa vachiitwa nevakavakwadzisa, mapurisa akavapa magandanga emusango anoponda vana, anoponda vanhu, vasiya nyaya yose iyoyo.
Mumwe kanzuru weMDC muHarare vaDenford Ngadziore, vanowasahwirawo vatatu ava vatiwo yanga iri tarisiro yavo yekuti mapurisa atanga atsvaga kuti vatata ava vakakuvadzwa nani vasati vavasunga.
Titore mutarisiro yekuti mapurisa vatiudza kuti ndiani akavarova, ndiani akavakuvadza, ndiani akavakidnap. Tichimirira izvozvo taunzwa kuti ivo vatosungwa. Zvinoratidza kuti ZANU-PF nehurumende hainei nekodzero dzevanhu.
VaNgadziore vati zvinoshamisa kuti vatatu ava vachiri varwere vava kutomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati zviri kuitika zvinovhundutsa nekuti vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kudai ndivo zvakare vava kusungwa nemapurisa.
Voenda vonorepwa, uyamuwa mazamu, wodyiswa tsvina, wonwiswa weti. Asi atinoona ndechekuti panzi pekuti vakavashungurudza ndo vasungwe, tinoona ivo vakare vakavhiringidzwa nokubatwa chibharo ndo vari kutosungwa. In other words, tiri kuona maarrest nevictimization yemavictims kwete maperpetrators. Saka zvinovhundutsa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kubatsira nemagweta ari kumirira vatatu ava vakumbirai mafunda, vati vari kushamiswa nemaitiro ehurumende iyo yamhanyira kusunga madzimai matatu aya, iyo hurumende isati yasunga vanhu vakatocha nhengo dzeMDC idzi.
Tangoshushikanawo zvikuru kuti nyaya yotopiwa mhosva yakadai tichifunga kuti kodzero dzavo dzakachorwa ndo chinhu chikuru sikuru cheprotection yekodzero dzavo yekutsvaga kuti ndiani akavabata nechisimba ku akambonyukidza kodzero dzavo akavaisa munhu apa kana kugara navo asingazikandi vari kupi kuzosvika pakuzowanikwa. Saka tiri kushushikana zvikuru kuti taifunga kuti mapurisa achakoshesa kubata kuti mbari zvinhu watotiudza kuti awa ndovanhu vakakanganisira vanhu vanyika yoziva wopiwa mitongo kana kuprosecutwa zvakakodzera. But tangoona kuti mapurisa tatoona kutomhanya kutova tivachiri muchipatara mune mhosva yakati, zvino zviri kutishamisawo zvikuru pari zvino.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa kuti vave papi nekuferefeta nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava, sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, bato reZANU-PF razivisawo kuti kunyange hazvo riri kushora zvakanyanya kupambwa kwevanhu nekushungurudzwa, riri kukachamadzwa nemaitiro akaitika nyaya yekupambwa kwemadzimai aya. Vachitaura pamusangano uyu, munyori wezvemari muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vatiwo kupambwa kwevatatu ava kunogona kunge kwakaitwa neMDC ichida kusvibisa hurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa zvavo munguva ino yekuvharwa kwenyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti vari kubirwa zvirimwa zvavo zviri muminda nepamusana pekuti minda yavo iri chinhambwe kubva pavanogara uye vasingabvumirwe kubva padzimba dzavo nemutemo weNational Lockdown. Mumwe wevarimi ava vaGod Knows Chari vanoti varasikirwa netani imwe chete yechibage mushure mekubiwa. Dai vasina kubirwa vaikwanisa kuwana madhora anodarika zviuru gumi. Vanga vakatarisira kushandisa mari iyi kucheresa chibhorani pamunda wavo sezvo mvura ichinetsa kumakonde, asi izvi hazvichaitika sezvo vakabirwa chibage chavo.
Chibage takangoafekta kuti vanhu patani tiri palockdown mbavha dzaitora advantage, hapana munhu aifamba, dzaiuya dzichitora chibage dzichingobiwa.
Mumwe murimi amai Venenzia Matuke vanotiwo vakabirwa chibage chingangosvika masaga makumi maviri aya ekwanisa kuvawanisa mari inosvika zviuru gumi zvavanoti zvaigona kuti vatenge mbeu yegore rinouya, kwete kugara vachimirira mbeu inobva kuhurumende iyo inogara yakanonoka.
Kuna ndakavharirwa kumuka kuti kunze chibage chapera, handisi kuziva kuti ndinoona kwakamirisa.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati havasati vaudzwa nezvekubiwa kwezvirimwa mudunhu iri. Varimi vefodya vanotiwo chirwere checovid-19 chiri kuvakanganisa kutengesa fodya yavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mumidhuri yekutengesa vakawanda nekuda kwekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Mumwe murimi wefodya vaDaniel Chidakwa vanoti fodya inoda kutengeswa murimi aripo, kwete zviri kuitika zvekuti fodya yavo inotengeswa ivo vari panze vachinzi vasaungane.
Mbeu yakata sefodya inoda kutengeswa neumwene wayo kumaflows uko uchiona kutengwa kwefodya yako yatengwa mari yakati mari yakati, asi iwo muzita unongoaona chii? Hapana, mari yachona inongonzi yapinda mubhengi.
Vachidhakwa vanoti vanotenga fodya vanofanirwa kuenda mumamisha evarimi vachinotenga fodya, kwete ikoko.
Kudai vanofanika zvakaita sembeu idzika pakutengwa kwadzo, kudai zvavo vangabvumira mabhaya kuti anoda kutenga uye totengesana tiri paground sezvo ionisira zvake chi mari yangu bhondi yanenge ndoda kutengerwa mhuri chikafu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati varimi vakarasikirwa nezvirimwa zvavo nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubirwa, kuora pamwe nekushaya kwekutengesera sezvo kwavanotengesera kwainge kwakavharwa. Vakuipa vati hazviyamure kuti varimi vanzi munogona kutengesa zvirimwa zvenyu asi iwo makambani akavhara.
So kana vakavharwa kuti havazofanira kushanda for that period yavanga vakavhara havakwanisi kuti operate even in this period yavavhura tavhura muno muzimbabwe handiti but then most of the manufacturers zvino hatiri konzeme zvese munomo zvimwe zvinoexportwa kana zvaexportwa zvinoenda kunotemba nani kunyika ikoko kwakavharwa mafektori avo.
Varimi vakambomiswa kuita mabasa avo pakatanga kuvharwa nyika, asi vakazobvumirwa mushure mekunge vaonesa vakuru mubazi rezvekurima kuti mabasa avo akakosha zvekuti hafanirwe kumiswa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisa ematsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoti kuvhurwa kwemamwe matunhu muAmerica pamwe nedzimwe nyika pasi rose kunoreva kuti matunhu aya akanga aona kuti akwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus. Dr. Simbiso Ranga, avo vari mudunhu reNorth Carolina muAmerica, vanoti zvakakosha zvikuru kuti matunhu ave kubvumidza zvakare vanhu kuti vafambe-fambe pamwe nekuenda kumabasa, akaisa matanho anoita kuti kutapuriranwa kweutachiona unokonzera COVID-19 kusaitika, sezvo vanhu vachange vachisangana muzvitima mumabhazi kumabasa pamwe nenzvimbo dzekutandarira idzo dzave kubvumidzwa kuungana mumatunhu akawanda. Matunhu akawanda muAmerica ave kubvumidza vanhu kuenda kumabasa uye kuungana, asi achikurudzira kuti vanhu vasanyanyoende pedyo nepedyo. Dunhu reWashington DC nemamwe matunhu maduku Maryland ndiwo asati avhurwa pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, jonga kandemiri weStudio 7 abata Dr. Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Zvandingataura pamusana pekuti mamwe matunhu emuno muAmerica ari kuvhura ndezvekuti hatingarambe takavhara nyika kusvikira tava nemavhakisini ari kudai kutaurwaya. Zvazvinoreva ndezvekuti tinofanira kuvhura kana taona kuti chirwere chadzikira. Sekunew York tinoziva kuti manumbers akatanga akakwira zvisingambobviri and ndiyo yatingatoshandisa semucherechedzo kuti tinokwanisa kumanaja chirwere ichisei even though tisatava nemavhakisini. Saka kuvhurwa kune pakawanda because kune dzimwe nzvimbo like vana Georgia ava vokuti chirwere chinenge chichiri kukwira nekunzvimbo dzakaita sana Alabama kwokuti manumbers achiri kukwira kana kuna naBrazil kwokuti tinoona kuti manumbers eCOVID-19 achiri kukwira.
Saka izvi zvinogonekwa sei Dr. Ranga zvamuri kutaura izvi zvamuri kureva izvi?
Dunhu rimwe nerimwe kana nyika imwe neimwe inenge ichifanira kutarisa kuti vakwanisa here kukondrola chirwere kuti manumbers ave pokuti tinokwanisa kuramba tichienda kumabasa tisingaparadzire chirwere. The ideal situation there kuti tidzikise nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere kusvika tasvika pokuti taakukwanisa kuti vashoma vaya vane chirwere tochivarapa muzvipatara nokumeka sure kuti vaita iyo isolation nequarantine yatinotaura iyi, asi vamwe vanhu vese vachienda kumabasa. And vanhu vari kuenda kumabasa hatingoendi as if zvinhu zvadzoka to normal.
Zvii zvinofanirwa kuitwa neveruzhinji vakudzokera kumabasa nekudzokera munzvimbo dzinounganwa kudai kuti vange vachirwisawo denda iri nedivi ravo?
Chatinenge takufanira kuita ndicho kuti patiri kuenda kubasa paya kana kuzvikoro kana kumachechi tinenge tichifanira kutevedzera maguidelines akapiwa aya ekuti tisaparadzira chirwere. Saka maguidelines ari kutaurwa aya zvinhu zvakaita semaface masks anokwanisa kuti tisatapurirana chirwere nyore, kuita social distancing kuya kwekuti people should be at least 6 feet apart kana kuri kuchechi kana kuchikoro kana kumabasa kana pamaparties here panosangana vanhu. Koitazve nyaya yekuti basic hygiene iya yatagara chitaura pokutanga, kugeza maoko nokumeka sure kuti munhu kana uchihotsira hauhotsiri muruoko, uyezve kukwazisana nemaoko kana kuita mahugs aya atinotaura, zvinhu zvokuti panguva dzineidzi hazvikurudzirwe nokuti hauzivi kuti ane utachiona ndiani asina ndiani. Saka chandiri kutaura apa ndechekuti matunhu ese ese nenyika dzese dzinofanira kutarisa kuti nhamba dziri kuenda kupi. Kana dzaona kuti nhamba dziri kuderera, zvino tochiti ngatichivhura. Asi kana tavhura, handizvo kungoti ngatingovhura, life is back to normal. It's gonna be a new normal for everyone over the world. Saka ndo zvandingataura.
Avo vanga vari zvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare kuNorth Carolina naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Vateereri veStudio 7 pagrupa, aiwa tiri pasi kufunganya ndokuri munyanya. Nezuro ndaienda kubasa, ndikasvika paNational Sports ndiri muchilori changa ndiri sezvo transport iri kunetsa. Ndasvika paNational Sports ipapo pakanga pane mapurisa nemasoja angu akamira padivi perodhi, mapurisa ndoangu akamira pakati perodhi. Ndobva vachimisa chilori changa takakwira ichocho, ndobva vati tiri kuda tsamba. Draivha wechilori ichochocho ndobva aburitsa tsamba. Zvikanziko vamwe vana vari kumashure, zvikanzi zvone amhenuwo vanhu vari kuenda mutaunu, kuendawo mutaunu kumabasa kwavo. Ndobva tanzidzikai, patadzika mupurisa uya mukadzi uya atiti endai pana shefu avachinongedzera musoja. Ndobva taenda pane musoja uya, zvikanzi kuchi, tikanzi tanzi tuye pamuri panapa. Zvikanzi muri kuenda kupi? Tikati tiri kuenda kubasa. Mwe nomwe ndobva autaura kubasa kwake kwaanosenza netsamba yake yainayo yekubasa kwake. Kwaakuchinzi garai pasi. Ndokubva tagara pasi, takagara pasi ipapo pana 8, 9, 10, 11 kusvika tukeufu. Apo foni dzokubasa dziri kufonwa, kuda kuti udayire foni, zvonzisadayire foni yako dzima. Saka munditaurawo kuti tinorarama sei. Tikati kupana pamuri kutigarisirei ngamatsamba yekubasa tinawo wani. Zvikanzi muda kuenda mutaunu unoita demo, kuzvisiva.
Muri se mhuri yeZimbabwe, muri se vateereri veStudio 7, aiwa tiri kuchema tose, hama dziri kutisiya. Tiri kuchema tose, chinorwadza chirwere checoronavirus, chirwere chatekeshera nyika yose. Tichirwadziwa futi nezviri kuitwa nehurumende yekuZimbabwe izvo, zvetiri kunzwa kuti iri kupfanya dzimba dzevanhu pasina chitenderano chakanasa kukwana nevanhu kuti chii chevanozovaendesepi. Vari kufunga kuti vagarepi, hazvina kunaka zvinhu zvakaita seizvozvo. Haiusi utonge chaihwo chaihwo.
Inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wakwira kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 130. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare, Beitbridge neMasvingo. Vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza Zimbabwe, asi mumwe chete ari wemuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.